Gurukotarisha mari mushina fundo mutuli ngube vakati nyika iri kutarisira kukwira kwehupfumi mugore rino ra 2021 nezvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% zvichitevera kunaya zvakanaka kwemvura uye kugadzikana kwemitengo yezvicherwa pamisika yekunze. Mushina fundo ngube vakataura mashoko aya pakuparura kwavo urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende wepakati pegore nemusi wechina svondo rapera. Izvi zvinotsigirwawo nenyanzvi mune zveupfumi Mushina fundo Gift Mugano avanoti zvinokwanisika kuti upfumi hwenyika hukwire nezvikamu izvi kana pachitariswa kuti nyika iri kubva mumatambudziko mumakore maviri adarika.
Ndinofunga kuti zvinokwanisika kuti Zimbabwe 2021 upfumi hwenyika hukure by 7.8% kana kupfuura, nekuti kana tichibva mugomba sezvitanga tiri matiri kumakore 2 apfuura 2020 and 2019 upfumi hwenyika hwanga husina kumira zvakanaka. Tanga tiri mutingari pachirungu recession. Kana tikangoita production inonga yakati segore rino kuti kwakaita maguta akanaka, zvinobva zvasvetuka paupfumi hwenyika hunosimuka zvakanaka.
Asi Mushina fundo Mugano vanoenderera mberi vachiti kukwira kwehupfumi hwenyika uku hakuna zvakunoreva sezvo kusiri kufambidzana nemararamiro evanhu munyika.
Igrowth rate yakanaka but iri meaningless nekuti iri kukura isina vanhu. World Bank report yavakaita mwedzi wapera vakaratidza kuti vanhu veZimbabwe 49% ngati makumi mana nemapfumbamwe pamuzana vari kugara muextreme poverty. Tichiti papopulation yedu 7.9 million people vari mupoverty yakasimba. Saka muri kuona igrowth isikarevi chino.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotiwo hongu zvinogona kuitika kuti upfumi hwenyika hunokwira nezvikamu zviri kutaurwa navanxube, asi hurumende inofanirwawo kukwidza mari isingabatirwe mushandi mutero kubva pamadhora zviuru 10 kuenda pamadhora zviuru 40 kuitira kuti ifambirane nekukwira kwemutengo yezvinhu kunyanya mushure mekudzikwa kwemutemo Western Story Instrument 127.
Ndofunga nhau imwe yatingangoda kubata isusu vezvitoro inhau yemuhoro kuti pamari inotekswa nehurumende mafungiro edu ndeyekuti yaifanira kunge ichisimuka kubva pa 10,000 RTGS inobatwa muripo wetax kusvikawo kana pa 40,000 RTGS zvichienderanawo nemafambiro anga achiitawo mitengo kunyanyanyanya kukwira kwakaita mutengo kubva pakaparurwa mutemo westatutory instrument 127 of 2021.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaone tarisiro yebazi rezvemari iyi ichibereka michero sezvo denda recovid-19, kumbovharwa kwemiganhu pamwe nekumbovharwa kwemakambani zvakakanganisa kukwira kwehupfumi hwenyika uyewo vachitarisawo pasvika gore.
Takatarisa zviri kuitika munyika, takatarisa denda redziwa mupengo ranetsa, takatarisa kuti maindastri haasi kufamba nenzira jaya chaiyi yatinotarisira. Takatarisa kuti miganho yakavharwa, ndinoona sekunge 7.8% nepatava pagore hatiibati.
Vakuchera vanoti hurumende inogona chete kugadzirisa zvimwe zvezviminga mupinyi zviri kukanganisa kukura kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekugara pasi nevemabhizimusi.
Zvinoda kuti pange pane kutaurirana nemabhizinesi kuti vasakwidza mutengo, kuti hurumende ibhadhare vashandi mari inotenga, uye kuti pachitanga kurerutswa nyaya dzekuti vanhu vakwanise kutanga kushanda zvakanaka.
Mugwaro ravo reurongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore, vanxube vakanga vakaisa tarisiro yekukura kwehupfumi hwenyika pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana kana kuti 7.4%, asi bazi ravo rakazokwidziridza tarisiro iyi kuenda pa 7.8%. Mushina fundo Nxube vakazivisawo kuti nekuda kwekukura kwehupfumi kuri kutarisirwa uku havaoni vachiita zvakare humwe urongwa hwemari hwekutsigira hwavakaparura svondo rapera kana kuti supplementary budget gore rino. Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa zviminga mupinyi zvose zviri kunzi nenyanzvi dzezveupfumi pamwe nevemabhizimusi, ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zviri kukanganisa kukura kwehupfumi uyewo kuona kuti zvakawanikwa mugwaro reWorld Bank zvekuti vanhu zvikamu 40 nezvipfumbamwe kubva muzana vari kurarama muurombo munyika. Kukura kwese kwehupfumi hwenyika kuri kutarisirwa uku hakuna zvakuchareva.